Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 6 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ngezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaMukwetsi Masisi vanoti kuoma kweupenyu muZimbabwe kwakonzerwa nezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika kwave kupa kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvirarame nekuba munyika yavo. Vamwe vanhu vari kuMount Habden pedyo nekwakavakwa dare reparamende idzva neChina vanoti vave kutya kutamiswa vasina chouviri chavanopiwa nehurumende. African Union yotumira munyarikano wayo panyaya dzekurodzwa kwevana vasati vabvezera muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaMukwetsi Masisi vanoti kuoma kweupenyu muZimbabwe kwakonzerwa nezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika kwave kupa kuti zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe zvirarame nekuba munyika yavo. Shingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nezuro Maneru nevagari vemumusha weSimulale uri pedyo nemuganhu wenyika iyi neZimbabwe, vaMasisi vakati zvirango zviri kukanganisa vanhuwo zvavo muZimbabwe, kwete vatungamiri zvopakuti vagume votyora mitemo munyika mavo.
Urombo hwadzika midzi muZimbabwe huri kukonzerwa nezvirango zvehupfumi hwakatemerwa vavakidzani vedu. Zvirango izvi zvakafanira kubviswa nokuti ndizvo zvotuma vana veZimbabwe kuita zveumbavha muno muBotswana nekunyika dzimwe dziri mudunhu reSADC.
VaMasisi vakadzokorora kurudziro yavanogara vachipa yekuti zvirango izvi zvibviswe. VaMasisi vakaenda kumusha uyu kunotsanangura nezvematanho ari kutorwa nehurumende yavo akanangana nekupedza kubiwa kwezvipfuyo nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Vakakumbirisa vagari vemumusha uyu kuti kusava nekurwisana nezvizvarwa zveZimbabwe nokuda kwekubiwa kwezvipfuyo munzvimbo iyi, vachiti zviri kusundwa neurombo hwapfunya chisero munyika mazvo.
Nzara haina kunaka veduwe. Umbavha huri kuitika munzvimbo yenyu huri kukonzerwa nenzara yarura pakati pevavakidzani vedu kudivi reZimbabwe.
Asi vaJohn Pamire, avo vanovasa chigaro wedunhu reBotswana mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vanoti vaMasisi vanofanira kutaura chapamusoro uteme muZimbabwe, kwete kurova imbwa vakaviga mupini.
Inini zvangu mashoko aitarwa naMasisi aya ndakatarisa ndee ushamwari. Havasi kutaura pakuda kubuda pachena chinhu chiri kukonzera kuti muZimbabwe muve neurombo hurimo.
Vanoti kudya nokuodze zvironda kungave chikonzero chingaita kuti munhu aite zveumbavha.
Munhu anenge apara mhaka anofanira kuti atongwe zvichienderana nemhosva yadi yaapara. Hatingari hanzi nokuti ndanishambura kukakumbira nokuti munhu anogona kukumbira.
Nyanzvi munyadzi zvokudyidzana kwenyika vachidzidzisa paUniversity of Botswana vamo Blessing Dlovu vanoti mashoko avaMasisi anokurudzira kusateerwa kwemitemo.
If you compare Zimbabwe ne Rwanda, Zimbabwe has got so many minerals in a potential yakawandisa, but with the little that they've got in Rwanda, Rwanda akutoburirira. Isu ma Zimbabwe very intelligent, tine ma minerals. Saka chii chinotishayisa kuti tisumukowo? Well, the bread basket of Africa, and we can return to be the bread basket of Africa. So the first thing that yatinokwanisa kugadzira ma leaders edu. It's very open, it's very well known that they are corrupt.
Gore rakapera zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakarohwa zvakaipisisa zvikafa. Chimwe chechitatu chakaitwa kafira mberi nevagari vemumusha weBonong Mushure mekunge zwa ni kwa zichitini la mombe zivari miwenjimbo ii kudivire Zimbabwe. Mukuru wa mapolisa munyika wa Godwin Matanga, waka uzava toriwe na okutu kushaju kwani siro ndiko kurukupa kuti vasa kwani sekwe endesa mapolisa kawanda kumugano nebotswana. Mutunga miru wenyika wa Emasoni Mnangagwa, waka umbo chikuata chema kurukota kwa ngoro na nyaya kubiwa kwa mombe kubotswana. Mushure mkunge zoone kwa kuti mapolisa aingwe itazo uwari achishanda neva iba mombe kubotswana. Panyaye zvirango vamunangagwa vanoti Zimbabwe yakatemerwa zvirango mushure mekutora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Asi nyika dzakaita seAmerica dzinoti vamunangagwa nevamwe vavo vari muhurumende vanofanira kumira nyaya kutonga nedemo kubirira sarudzo nouori kuti zvirango izvi zvibviswe. Vakatoudza nyika dzamudunhu reSandek kuti Zimbabwe ikasatsiurwa inoramba ichideura ropa mudunhu reSadek. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Numa ye African Union kana kuti Special Rapporteur panyaya dzekupedza dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabvazera vaHermaine Kembo vari muZimbabwe vachitungamira chikwata chiri kuongorora pasvika nyika pakuzadzikisa zviga zvegungano iri rekupedza dambudziko iri. Zimbabwe kunyangwe yakadzika mutemo wekuti vana vasarodzwe vasati vabvazera inonzi iri kutatarika kugadzirisa dambudziko iri. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevana reUNICEF rinoti Zimbabwe iri pakati penyika makumi maviri muAfrica dzine dambudziko iri. Ongororo yakaitwa nehurumende neUNICEF inonzi Multiple Indicator Cluster Survey mugore ra2019 yakaratidza kuti vanasikana vashanu kubva muzana muZimbabwe vakaroorwa vasati vasvika makore gumi nemashanu. Vakembo vakaita musangano negurukota rezvemadzimai Amai Sitembiso Nyoni. Vari kutarisirwa wokusangana nemamwe makurukota ehurumende nevemasangano akazvimirira oga. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzemadzimai nevasikana anoshanda sachipanga mazano munyaya dzekufambiswa kwemashoko ebudiriro mumasangano anoshanda neSADC neAfrican Union muzvare Fari Mukumba. Tinzwe maonero avo.
Vana vazhinji from the age of 15 to 19 varikuwanikwa vachirorwa vari vana vatiki kana kuti vachiita pamuviri. Vanotaura zvekuti kubva pamakore 12 zvichikwira zvakare vamwe vana vanosangana nekumanikidzwa kuenda pabonde kana kuti vamwe vanosangana neku kubatwa chibharo mungava mufamily or mumacommunities avo.
Ndingadawo kutsvaga kuti ko iwo mutemo wenyika yeZimbabwe unenge uchimbotiwo kudii pamusoro pekuroorwa kwevana.
Takatarisa section 78 yeconstitution yedu under the marriage rights. Waitaura kuti any child ari below the age of 18 aabvumidzwe kunge achiroorwa kana kurodzwa. Ende futi unotaura zveuchipi haubvumire kuti mwana amanikidzwe kuti apinde muwanano kana kuti apinde mumarriage ari pasi pemakore aya.
Ndonzwa vazhinji vachitaura zvokuti mwanasikana nemiwo munorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana. Ko mwanakomana ari kusiyiwa papi munyaya idzodzidzi?
Takaona mukushanda kwangu kana kuti mukushanda kwevamadevelopment partners edu anotarisa kuti mumaafrican societies kana communities mwana wemukomana achizvarwa anogara anotozvarwa kudhara aine yatinoti advantage because of ma cultural practices agara arimo mucommunity. Tisati taenda kuti panyaya dzemavakirwa akaitwa muviri yedu murume haakwanisi kubatira pamuviri. Mukadzi omwanasikana anozomanikidzwa kupinda mumarriage nekuda kwecircumstance yekuti aita pamuviri kana kuti nekuda kwecircumstance yekuti ari kufanha kuroorwa mari iri kufanha kuenda kuvabereki vake.
Rwendo rweAfrican Union muZimbabwe zvamunenge muchitarisirawo imi kuti ingadai ichibatsira nazvo munyika dzemuAfrica kunyanya Zimbabwe ndezvipi?
Age of consent yakazokwidzwa kuenda kwa makore 18, yanga iri kwa 16 years. But at the end of the day, we are looking at my health services edu, we are looking at the education systems edu. Inini pachangu, I've worked in my schools, I've worked with education institutions. Amuna chini chino the comprehensive sexuality education. What is that? Panyaya zepa, the food zivirira mimba, kana utachua na HIV and AIDS. Zinu zino chikisa kutaura. Nesiforo. Why? Makautara belief. Arimo munika medika na sekuti mu Afrika kuti. Mwana omu kana hafani kutaura nese bonde. Kana tu mwana omu komana hafani kutaura nese bonde. Hafani kutida zinu zakadaro zinu zakashata.
Murwiri wekodzero dzemadzimai nevanasikana vanoshanda sachipanga mazano munyaya dzekufambiswa kwemashoko ebudiriro mumasangano anoshanda neSADC neAfrican Union muzvare Fare Mukumba vange vari parunare kuAddis Ababa kuEthiopia neStudio 7. Vamwe vanhu vari ku Mount Hampden pedyo nekwakavakwa dare reparamende idzva neChina vanoti vave kutya kutamiswa vasina chouviri chavanopiwa nehurumende. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevari kutyira kubviswa ndiamai Ruramai Gate vaudza Studio 7 kuti kuvakwa kweparamende kwave kutova unzira matambudziko ekumanikidzwa kubva padzimba dzavo.
Habana vetombobenefita. Isusuka patakanzwa kuti parliament yao yanditi. Takangonzwa kuti parliament yao yasi inozopa. Saka isusu tanzwa kudari takati hapana cheda.
Mumwe ari kutyira kudzingwa ndivatonderai mungani avo vane makore makumi mana vagere panzvimbo iyi.
Habana vetombobenefita.
Habana vetombobenefita. Kuzi kana tikada kuti tichizvitawo kuti takawanawo chakati hakuna. Ndiro benefita kuti kuodzima. Saka ndatazvo kuti zvakamira sei. Tichazigara here? Kuti kuti vichapindira here? Asi kuti pana munhu ari kuziva. And I came here from 1978 till now.
Mumwe mugari ane magwaro eugari kana kuti matitle deeds vaMishek Marere vanoti vakaudzwa nevashandi vebazi rematunhu kuti nzvimbo yavagere ichavakirwa dzimba dzevane mari.
Inini zverelocation ndiyashaizvo. And that's what is it. Ndozvandakanzwa. As what I heard, this is what I change. This land is tend to be a town. So I plan my changes as I did. But so guess what we teach and so we teach and this is my blood orders. I is a certain clear answer change. But each other relocation in here, can I put the other side decision here or but change each other is a cool.
Vamarere vanoti havana dambudziko nazvo asi vanoti vanofanirwa kuwaniswa imba uye mari inokodzerana nzvimbo iyi sezvo mutengo wenzvimbo iyi wakwira nokuda kweparamende itsva.
We don't know kuti ava vanhu havadwanisi kuuya vachinyatso kuita sei one but kuri kunzi vauya
vane open mind
yekuti either willing buyer willing seller is an advantage because land ineyi yaupgrade yato upmarket. So it's either kuti we are going to develop tega zvoda kuitwa kana taona kuti tinozvikwanisa two or we are going to partner with other people my investors anenga we relocation it's out honestly speaking
mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vabvuma kuti pane hurongwa hwekubvisa vamwe vanhu asi vanoti zvisanyatsoonekwa kana hurongwa hwenzvimbo kana kuti master plan yabuda. Amai Chombo vanoti pane mapoka evanhu vakasiyana siyana kusanganisira varimi vakagariswa patsva uye vamwe vakatenga nzvimbo dzekugara.
Iye zvino ndabving grand master plan yeHarare and it incorporates the parliament.
Pane ma A1 pane ma plot holders vane matitle deeds then we have ma commercial farmers vane matitle deeds yavo. Then we have ma A2 farmers vane ma offer letters yavo because that will be dealing with and the master plan. YeHarare yakutora. And the Jodhutsana Yapera, we don't know how are these people affected. Area Yahoo, is it earmarked for residential? Is it earmarked for commercial?
Hachina kukwanisa kunzwa kuna Wellington Gatsi mumwe mukuru wekereke ye One Way Ministry awane nzvimbo yakatengwa ikavakirwa paramende itsva kuti vakapiwa mari yakavagutsa here. Ongoro yakavane Studio 7 inoratidzawo kuti pakatanga kuvakwa paramende pakaitika kutengeserana kwenzvimbo dziri pedyo neparamende zvakanyanya. Zvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kunyanya zvekuChina neDubai zvinonzi zvakatenga nzvimbo dzakakura. Hurumende ine nhoroondo hayo yekutadza kubhadhara vanhu vainenge yatamisa sezvavakaita kwamarange uye kuchigwizi.
Mashoko atiri kutambira, mapurisa aburitsa padande mutande ravo reTwitter kuti vauraya vanhu vana vanofungidzirwa kuti imbavha kugwanda mushure mekuridzirana pfuti navo. Mapurisa anoti mbavha idzi dzange dzaba motokari mudhorobha reGwanda. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, vaObert Masaraure, vanoti vari kushushikana kuti sei mapurisa kudivi relaw and order, kwete rinoongorora nyaya dzekupondwa kwevanhu rehomicide, vari ivo vari kuferefeta mhosva yekuponda iri kupomerwa vatungamiri vesangano ravo. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti hurumende yave kushandisa mapurisa nematare kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti mutemo hautarise kuti wabuda mumba mani. Vamasaraure nemunyori mukuru wesangano ravo vaRobson Chere vari kupomerwa mhosva yekuponda imwe nhengo yesangano iri vaRoy Isa muna 2016. Vaviri ava vari kuramba mhosva iyi uye vakambochenurwa nedare rakati vaIsa vainge vadonha kubva mukamuri yechinomwe paJameson Hotel muHarare. Vamasaraure vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro asi vachere vakasungwa nezuro. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamasaraure kuti tinzwe nezvekusungwa kwavachere.
Vachero vachiri kuHarare Central apo pavakagara muchitokisi pavakarara nezuro. Kutaura kwavanoita vanoti mapurisa ari kuvabata zvakanaka asi nzvimbo yavari kugara yemaseos iri nzvimbo inotonhora zvakanyanya muchando muno sezvo pasina magumbeze nezvimwe zvikwanisiro zvavangadai vachiwana. Vachero vari kuti vakwanisa kuona magweta avo. Tikutarisa kuti vari kukwanisa kunge vachimiswa padare mangwana. Nekuti 48 hours dzekugara muchitokisi musungutapwa kumapurisa dzinenge dzaakukwana. Saka tinotarisira kuti ndopa vachamiswa padare. Patikutarisirawo kuti vachamba vaiswa kurimand prison magweta avo achizoendawo kunokumbira kuti vatongerwe vachibva kumba vachinokumbira kudare rehigh court.
Tiri kunzwa kuti nyaya iri kuferefetwa nevanhu velaw and order kwete vanoona nezvenyaya dzekupondwa kwevanhu kana kuti homicide. Zviri kufamba sei chaizvo?
Tamisa kuti vanhu velaw and order ndivo vaakumhanya pamberi kuita tsvakurudzo dzenyaya kwekunzi pakapondwa munhu muna 2016. Iri basa ratagara tichiziva kuti rinosiitwa nehomicide. Kubva pakaitika chiitiko chakaitika 2016 vanhu vehomicide vakaita basa ravo, vakaita mainvestigations esa vakaita kusvika nyaya inoitwa kuinquest kumatarets mhosva zvichionekwa kuti vachere nevamwe vanga varipo vachipa umboo hwavo. Hapana zvinganzi ndo zvakafaita zvavakaita zvingadai zvakatora upenyu munhu, asi kupinda kwevanhu velaw and order zvinotiratidza isu kuti haichisiri nyaya yekufa kwemunhu. Law and order tinoiziva ichisipinda nyaya dzematongerwo enyika, vanhu vaita mademonstration nezvimwe.
Izvi zvinorevei takatarisa rufu rwavaisa?
Maonero yedu ndeyekuti rufu rwavaisa rwaakushandiswa sechombo chekutorwisa maactivists ari kutarisirwa kunzi vangadai vari kurwira kodzero dzevanhu. Panyaya yatikutarisa varayiridzi vachitambira mari shoma shoma pachigadzirwa kuita strike, tinoona law and order iri kutora mukana uyu ichiabhusa rufu rwavaisa kuti imite mapolitical agendas ebato riri kutonga. Zvinove zvinhu zvinonyadzisa zvatinoshoropodza nemhando yepamusoro.
Tiri kuonawo sangano renyu riri kukumbira vanorwira kodzero dzevanhu nemasangano evashandi nevamwe kuti vanyore tsamba dzenyunyuto kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezvekusungwa kwavachere. Zvinobatsira here izvi?
Pandanga ndiri musungwa ndakawana vanhu vakawanda vakanyorera tsamba kuti vaye masoni munangagwa vachikumbira kuti tisunungurwe. Ndinovimba ndozvakati ita kuti vafuduke vatisunungure. Masangano akaita akazvimirira ega anorira kodzero dzevanhu ari emaworkers ana International Trade Union Congress nemamwe vachinyora vachishoropodza hurumende yemunangagwa zvakavapa pressure vakaita kuti tikwanise kuwana bill ratai kuna ungonyimwa kusvikana nhasi. Tinokurudzirawo vamwe vamaboka akazvimirira ega kuti vasangonyorere kuna Mnanga kwa chivanyorero ku ILO vachikumbira kuti International Labour Organization imbo investigate akorwa kuri kuitwa kodzero dzema labor leaders muZimbabwe zvingabatsire kuti Zimbabwe imbo discusswa pano kuti ndezvipi zvingaibatsirwa neILO kuti maconditions edu aimprove muno muZimbabwe. Tikutokurudzirawo macitizens kuti aendewo pasocial media vachitaura zvine simba kuti varoption chero vasunungurwe vari kune dzirudzee kwenyika vaendewo kuma embassy vachinoratidzira.
Mutungamiri weArtus vaObed Masaraure vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vari kukurudzira veruzhinji vasati vabayiwa nomba yeCOVID-19 munyika kuti vabayiwe sezvo kutonhora kwakanyanya kuri kuita kunze kuri kupa kuti zvirwere zvechikosoro zviwande. Dr. Ranga vayambirawo veruzhinji kuti vasadziye mbaura mudzimba dzisina mafafitera sezvo izvi zvinozokwanisa kukonzera dambudziko rekufema mweya wecarbon monoxide unokwanisa kuita kuti vanhu varasikirwe neupenyu. Bazi rezvemamiriro ekunze rakazivisa kuti kutonhora kuchaenderera mberi kusvika mwedzi unouya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye naDr. Ranga nezvenyaya iyi.
Ndingataura ndechekuti kutonhora kunoitisa kuti marespiratory illnesses aya zvirwere zvinobata mapapu sezvakaita sana COVID, flu nemakodza aya anopararira zvakanyanya munguva yechando uye vanhu vanenge vakaungana. Saka chandingakurudzira ndechekuti vanhu vaya vasati vabayiwa nhomba yeCOVID vabayiwe uyezve vanenge vaita masymptoms vakurumidze kuita yatinoti isolation nemahygienic measures aya atagara tichitaura ekuti vanhu vabate muromo nemaelbows kana vakosora vachikosora vapfeke maface mask uyezve kuti panongoungana vanhu pese there's a high chance kuti vanoparadzirana chirwere. So it's very important kuti nechando ichi vanhu tichenjerere.
Tinoona zvakare vamwe vanoshandisa zvinhu zvakadai sembaura mudzimba panguva ino yekutonhora. Zvii zvamungayambire?
Mbaura yakanaka pakudziisa vanhu of course, asizve pane risk yakanyanya kana kuti pane yatingati danger yekuti vanhu vanokwanisa kuita yatinoti carbon monoxide poisoning kana mbaura ikaiswa mumba mune musina mawindow, especially vanhu zviya zvokuti vanoisa mbaura vaakunorara. Nokuti sometimes carbon monoxide poisoning is very silent, saka munozomuka vanhu vapera. Chandingakurudzira ndechekuti kana vanoshandisa mbaura dzine dzichifanira kushandiswa panze pane maopen windows uyezve kutarisira kuti dzadzimwa vanhu vasati vaenda kunorara. Nokuti zvevamwe vanokwanisa kana kutopisirwa dzimba chaizvo, but tiri kunzwa kuti kune vari kuparara nenyaya yekuti vanenge vasiya mbaura dziri on pausiku mawindo pasina.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Mhlanganya uyo weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, vamwe makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeUkraine vanoti Russia yauraya vanhu vashanu nhasi apo yakanda zvombo nemuchadenga mudunhu reDonetsk mushure mekunge mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vati mauto avo atora dunhu riri pedyo neLuhansk. Vanhu makumi maviri nemumwe vanonzi vakuvara. Meya wedhorobha reSlovyansk vaVadim Layak vari kukurudzira vanhu kuti vamboende kuhupoteri kune dzimwe nzvimbo. Vatungamiri venyika dzekumabuda zuva kweAfrica vari mumusangano rinonzi Intergovernmental Authority on Development kana kuti IGAD vanoti nzara iri mudunhu iri isati yamboonekwa mumakore makumi mana adarika iri kukonzera kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika. Masangano anopa rubatsiro pasi rose akumbirwa nevatungamiri ava kuti ape zvekudya vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nematatu 23 million vakatarisana nenzara inotyisa mudunhu iri. Nyika dziri musangano iri dzinoti Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan neUganda. Vatungamiri venyika idzi vakasangana muNairobi, Kenya nezuro mukuzeya nyaya iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe vatinoma mbeu vanove nyanzvi munyaya dzemhando dzemoto wezuva pamwe nemhepo kana kuti solar and wind energy vachishanda vari kuSouth Africa. Vamambeu vanove mukuru wekambani yeUlwazi Energy Technologies iri muguta reJohannesburg vanoti vanotarisira kuti gore ravanodzokera kumusha vanoenderera mberi nekuita basa iri. Tinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakandi kutendei mukoma Jonga nekutisa muchirongwa chenyu chaizora nhasi. Izvokwadi, basa ratinoita kuno ndere kutora moto wezuva. Toita kuti kuve moto ungashandisiwa mudzimba, mubabasa, mafactory, nenzvimbo dzakawanda wanda dzinenge dzichida moto. Saka iri ibasa ratakatangawo makore mashanu apfuura. Asi tisati tatanga izvozvo takanga tiri vanhu vaisa moto wemagetsi mudzimba, mumafactory nemaindustry saizvozvo. Basa iri ibasa ratakadzidzawo tichipinda muno, tamboridzidzawo zvekare kumusha saizvozvo. Saka takabva tangopindawo kuti tikwanise kuramba tichizvivandudza nekukura pamusoro pemabasa. Saka mukukura kwebasa redu rakazotibvumira kuti tikwanise kubatawo moto wezuva. Tikwanise kubatawo moto wemhepo kuti tiushandise kugadzira magetsi anganzi wind turbines kana kuti windmill nemamwe mavara echirungu.
Tinoona kuti muri kushanda muri munyika isiri kumusha kwenyu. Muri kutambirwa sei nevemuSouth Africa tichitarisawo nyaya idzodzi dzekuti vanoda kuti mabasa anga achipiwa kuzvizvarwa zveSouth Africa?
Idambudziko guru nezvizvagwa zvemuno nguva zhinji. Asi zvazvinozoita manje ndezvekuti nokuda kwokuti tinenge tinoruzivo gwebasa gwakati kwirirewo, vanodzokonoka vasina maitiro avangaita ekutimisa kana kutishedza kudzimba dzavo, kumakambani avo nekwese. Dzimwe nguva uchisvika unobvunza kunzi ko mapepa ako akamira sei, uri wemuno here kana kuti hausi wemuno, wotonzi kana usi wemuno handidi kushanda newe. Vanozitaurawo zvakadaro vamwe muno mukati meSouth Africa.
Saka mune vashandi vangani uye vashandi venyu ndevemuSouth Africa makare here kana kuti mune vekune dzimwe nyika?
Vashandi vedu vemuno muSouth Africa vanokwana kuita vatanhatu, vekunyika kwedu kuZimbabwe vanosvika 5 kana kuti vashanu.
Koiwo mabasa anowanika zviri nyore here?
Dambudziko ririko iko nderekuti magetsi anogara achiinda nokuda kwokuti kambani inogadzira magetsi yemuno muSouth Africa inonzi Eskom kana kuti Zesa yekumusha iya iri kukundikana kugadzira magetsi akakwana. Saka zvinoreva kuti vari mupindu remagetsi iri vari kuwana mukana wokushanda zvikuru.
Imi zvitsva zvamungati madzidza toti nhasi madzokera kumusha zvii?
Zvatinodzokera kunoita kumusha ndo zvatikungoita muno izvezvi. Tinonosvika tichivaka magwenya emagetsi, magwenya emasoda, magwenya emhepo zvatakadzidza kuno.
Pari zvino South Africa yakapedza kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit. Imi matoro here matanho ekunatsurudza rugaro rwenyu muSouth Africa sezviri kukurudzirwa nehurumende yeSouth Africa?
Ichokwadi hongu, mapepa edu takaisa kuvamiririri vangashiedzwa kunzi immigration lawyers. Ndivo vanobatsira kunyanya panhau yekunoverengedza mapepa nekumanyora nemanzwisisirwo anoekwa nebazi rehome affairs uyezve nebazi retrade and industry. Nokuti nhau yedu dzavana muzvina bhizimisi inotanga pakuti tsamba inofanira kunonyogwa nedepartment of trade and industry inomirira vana muzvina bhizimisi nekuona mafambiro emabhizimisi munyika yeSouth Africa, yopa tsamba inotaurira home affairs kuti uyu munhu kana kuti kambani iyi inokodzero yekuti irambe iri muSouth Africa nezvikodzero zvokuti.
Vanga vari vatinomambeu vachikurukura naJonga Kandemiri muJohannesburg. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ini ndine Evans Zininga ndiri mu Washington DC.